Motauririwe kaso laga Premier Soccer League mzare kudzai bare. Vanoti mitambo irikuenderera mberi muHarare semarongero avakaita. Mzare bare vanoti vePSL havasikuona dambudziko riripo nekuenderera mberi kwemitambo iyi. Vachiti ivo mitambo mitatu yakarongwa muHarare irikutambwa sezvichangoitwawo mimwe mitambo yakafararira munyika mese. Asi muzvare bare vanoti vePSL havasi kutendera vanotengesa zvakabikwa munzinandare nekuti izvi ndizvo zviri kunzi zviri kukonzera kupararira kwekorera. Izvi zviri kureva kuti chikwata chengezi Platinum Stars icho chiri pachinhanho chechipiri chichange chiri muHarare muRufaro Stadium mangwana neyadha iyo yakatarisana nedambudziko rekubuda makundano aya. Pari zvino Ngezi Platinum Stars ine mapoints makumi mashanu nemanomwe, mapoints maviri pasi pechikwata chiri kutungamira makwikwi aya cheFC Platinum. Asi zvinhu hazvina kumirira zvakanaka yadha iyo iri pachinhanho chechina kubva pasi pasi point imwe chete pamusoro peNichrat iyo yakabata chinzvimbo chekugumisira pazvikwata zvakatarisana nekubuda muPremiership. Muteveri weyadha vaRobson Dawa vanoti vari kuda kukunda mumutambo uyu kuti vabve panzvimbo inotyisa yavari pari zvino.
Poisu tofanira kutowina kuti tiwane mapoints tisave relegation. Asi mutambo ndikuona wakaoma, asi tiri kuvimba tinokunda mutambo iwoyu Ngezi tinoirova chete. 3 points totodzida idzodzo tiwane mapoints akawanda kuti tibve patiri tiende pane chimwe chinhano chekuti survive relegation. Ameno achasara vatisi tikuenda tikusurvive relegation gore rino.
Chikwata cheFC Platinum hachina mutambo wakaoma sewengezi Platinum Stars zvekuti chiri kutarisira kutora mapoints ese matatu pamusha pacho neHerentals College mangwana zvakare. Asi Dynamos iyo iri panguva yakaoma yatarisana neshumba yeHarare City muRufaro Stadium. Dimbare yakaita mangange nechapungu nechina mazuva mashanu ichangobva kudamburwa 3-0 neHighlanders. Mumwe muteveri weDynamos vabatai kwaedza vari kutarisira kuti Lloyd Mtasa achagadzirisa chikwata chavo ichi nechimbi chimbi.
The coach is to pull up his socks. Yes, to pull up the socks to get the team. Team haina kumira musha. Haina kumira musha zvachose. It needs to be revamped. Defense, strike force in the both our defense in each and every game is sleeping on duty.
Mimwe mitambo iriko yakamira seizvi. Mugovera, ZPC Kariba versus Highlanders. Blue City versus Chicken Inn. Sondo, Chapungu versus Nichrat. Blue Chips versus Triangle. Black Rhinos versus Mutare City Rovers. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.